Ndingangoti ndakunzwa zviri nani stereki. Ndofunga zvakangouya very quick ende ndisina kumbozvifungira. Bva ndarwara zvokurwara zviya mazuva mairi ndoandakanyanyorwara ndaitofunga kuti ha ndakutofa. Asi ndokubva ndazongopona nokuti ndofunga ndakuziva kuti vhairasi rakamira zvakati zvakati. Saka ndoti ndotenda kurarama kwandakuita. Ndakunzwa zviri nani stereki, ndatoraiti, ndirikutofamba, ndirikutsvaira mba, ndirikubika, ndirikutenderera chivanze zvese.
Ko vana chiremba vari kuti kudii nenyaya yekuti makabatwa nechirwere ichi kaviri, nekuti vamwe vaisimbofungidzira kuti kana wabatwa kekutanga muviri wako unenge waane masoja ekudzivirira chirwere ichi kuti chisakubate zvakare?
Ndingangoti pakubata kechipira apa ndokutombofungawo kwandandichitomboita mukuverenga kuverenga kwandandichiita, asi ndakazoona kuti ndiri muchikwata chevanhu vaya vanonzi malong haulers, kureva kuti unongogara nazvo kwenguva yakareba kupfuurawo vamwe. Saka ndakatombodaro, ndosaka ndakadzokera zvangu kubasa rangu. Ndakutolida very normal life, asi ndakaramba ndine masymptoms anandinayo pahuro, muchest nezvinhu zvakadaro. Sometimes ndichitomboita fever, ndichidii ndichidii. Saka ndingangoti vana chiremba kutaura kwavari kuita vari kuti pangoriwo nechikwata chevanhu vakangodaro vanoti vari kubata kechipiri. Asi ndofunga zvinhu zviri muna mazvikokota vesainzi kuti vanyatsoona kuti vanobata vanenge vakaita sei. Asi sekuona kwangu inini, immune yandandinayo muna July yanga yakati simbei pandakapedza kurwara, nokuti handiti ndakarwara March kusvika kuna naJune ndisinganzwi zvakanaka. Asi kubva June iyeyeyo, July, August, ndanditori munhu akati simbei. But kuna naOctobe uko ndakatanga iko kungoti unobatwa nepahuro ponyarara, wobatwa nechakati chonyarara. Saka ndirikungofiura kuti pamwe virus inombongogara somewhere and then it gets reactivated. I think tinofanga kumirira mascientist asi maonera andaita ini ndezvekuti zviya zvokuti unoti immune yangu, vana chiremba vari kuti vamwe immune inokwanisa kupera 3 months, vamwe 6 months, zvichingoenderana nemunhu.
Muchitarisawo marwariro amakaita kekutanga nekechipiri, ndepapi pamungati makanyanyonzwa muviri uchidzimba?
Blessing, ndingangoti pekutanga ndakatura nguva yakawanda ndisingakwanisi kufema, ndopekutanga apo. Then pekutanga ndakarwadziwa stereki pakuti unenge usingazivi kuti chii chiri kuitika. Kuti pechipira apa kutaura chokwadi, kurwara kuya kwekuti unongoti gwa 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 gwa, miri wako wese unongodamburwa damburwa, majoins anodambuka, chest inoomarara, zvese zvinongoita chop 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 chop. Ndopechitu apa.